What a team! Oh, fire rule them one. Hard to touch. Patanga tanga tanga kwewe kudara dara di chimbo wandira wandira ndi muone wone kuti zvityise chyise.
Hard to touch.
Mwale vana vangu yose ere ndinokuda. Mama vangu chaiwo chiwa wanokuda. Kunyangwe anzwe murodomo nemakata asi ndichaedza. Nemvura mese chamunyurododo kusvika kudenga.
Fire rule man in front of Zandiri, and they use Matiri, Titori Viri, Zikome Seiko, no, no, Vest Tiri, Naimbo Muchira, Nichiti, Urijiri, Panino Kangani, Sandi, Uzenditi, sorry, and then they don't pick an Abuya Vango Tori, you see what I can put it, I draw a cosmetic, upon the Papa, Panama, Papa, what a thing, sweet,
my Levana Vango, you see, and then the Koda, Mama Vango, Jayochi, Wanda Koda. Mama vangu chaiwo chiwa wanokuda. Kunyangwe anzwe murodomo nemakanda asi ndichaedza. Nemvura mese chamunyurododo kusvika mudenga.
Rukabve musama mai mwana ndichikupa. Kana zvakupaya vechidiki vachakopa. Vemapepa nhau ndechishona vachitapa. Siku nesikati pese pese chindipipa. Endosanyara kuvatipa. Kuti ndiri mbada pachiwasu ndinoshupa. Semajerimani nemadhachi ndiri supa. Mapana kana erudo sabunduke.
Maile vana vangu yose ine ndinokuda. Mama vangu chaiwo chiwa wanokuda. Kunyangwe anzwe murodomo nemakanda asi ndichaedza. Nemvura mese chamunyurododo kusvika kudenga.
Ya mai mwana makakosha kudarika ngoda. Ndopandimirendese. Yes I am. We respect my parents. Vango nevangu.
Maile vana vangu yose ine ndinokuda. Mama vangu chaiwo chiwa wanokuda. Kunyangwe anzwe murodomo nemakanda asi ndichaedza. Nemvura mese chamunyurododo kusvika kudenga.